Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu ndira 27 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Muimbi ane mukurumbira muSouth Africa Lundi anoshaya.
Mvura yonaya zvakanyanyisa zvekuparadza zvivakwa pamwe neupenyu hwevanhu.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoudzwa muulawayo kuti bato ravo rinofanirwa kunzwa zvinodiwa nevanhu kana richida kukunda musarudzo dza 2017.
Ndakutanga kukorokotedza nepfenyuro yeStudio 7 kuti makorokoto masvika makore magumi namana 14 years muchitepfenyura muno muZimbabwe nedzimwe nyika dzemuno muAfrica. Tinotenda zvikuru nebasa guru ramunoita. Nokuti nepenyuro ye Studio 7 ndo nepenyuro ya lano.
Studio 7 inosvitsa makore gumi nemana ichitepfenyura.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni nasi vashanyira misha inogara vashoma yeBorodeo neGlenlawn vachiona kuparadzwa kwakaitwa dzimba pamwe nemidziyo nemafashamu emvura yakanaya nezuro muHarare. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti dambudziko remafashamu munzvimbo idzi rakanyanya kuwedzerwa nezvidziro kana kuti majurawo ayo ari kuputswa nemvura owira mudzimba kana pamidziyo. VaChideme vanotiwo zvidziro izvi zviri kupedzisira zvavhara nzira dzaisimbofamba nemvura kare, izvo zvinozoimanikidza kupinda mudzimba yoparadza midziyo.
Kanzuru iri kuyambirawo vagari kuti vakasike kubuda mudzimba dzavo kana vangofungidzira kuti vatarisana nenjodzi. Mvura yakawanda iri kunaya munyika yose, izvo zvinonzi zvave kuita kuti nzizi dzakawanda dzifashukire. Vanhu vakawanda vanonzi vari kuyeredzwawo nemvura pamwe nekurohwa nemheni nguva inenge ichinaya mvura. Boka rinoona nezvemamiriro ekunze reMet Department rakatopawo yambiro yekuti mvura yakawanda ichanaya kutanga mangwana, richikurudzira vanhu kuti vagare vakangwarira. Ngatinzwei hurukuro yataita navaChideme pamusoro pekushanya kwavaManyenyeni kuBorodero.
Hongu, kune dzimba dzakati kuti dzakapindwa nemvura yemafashama. Takanyanya kuparara padzimba idzi nijuria yatinoti majurawo. Majurawo akaiswa anga akachengeta mvura, mvura yakawanda, obva asundidzirwa, obva anonha. Kuda kwaanga achiita kwakakuzoti dzimba dzine mahwindo ari pasi, uro dzine madhoa dzinonyanya kusimba. Ndobva dzakorohwa nemvura iyoyo dzichivhurika midziyo yemumba ichitobukurwa kuenda panze. Ndodambudziko ratasangana naro kunzvimbo yeBorodeo iyi.
Dzimba dzakavakwa munzvimbo isingakodzeri here kana kuti chii?
Hatingadi kumhanya kuti nzvimbo dzisingakodzeri, asi zvimwe zvataura zvekuti dzimwe dzimba dzakavakwa nepaimbofamba nemvura kare. Saka mvura haitangamwe paimbofamba napo, ikangonaya ikawanda inodzokera nepayakafamba napo gore rakapera, oro makore 20 akapfuura, oro makore 6 akapfuura.
Saka kanzuru, pane rubatsiro rwairi kupawo here vanhu vakaparadzirwa dzimba iva?
Kanzuru taenda kunoona kuti zvakamira sei, tichipawo advice kuvanhu kuti vangaite sei kana vachinge vawirwa nematambudziko. Nekuti chikuru rubatsiro rinokwanisa kunge tivaudza nekuti kune vamwe vachona vanga vatogadzira pakaurayiwa kudhara nemvura. Saka hapana zvikuru zvatakatakwanisa kuita, asi kunze kwekuchovaudza kuti kana ikachinge yauya futi yakaidaro somvura, ingei muchifamba makadai makadai muchienda neapa neapa neapa.
Dzimba ngani dzakakuwadzwa nemafashamu aya?
dzimba dzakawanda tichiri kutofamba kutenderera kutasa kuti ingani asi dzakawanda chose kuti hakusi kuborodzewa kwega zvinoenderana kunana Glenlone kunana Gatwin mvura yakapinda mudzimba dzakawanda.
Tinoona kuti matambudziko yanga asinganyanyoonekwa makore apfuura. Chii chaita kuti gore rino dambudziko iro riri kure?
Gore rino dambudziko iri rauya nekuburikidza kwemvura yakawanda yanaya. Inyaya yemafashama emvura yanaya. Vanhu vanga vagara makore akati kuti vasingaoni mvura yakawanda. Vanhu vanogona kunge vanga vavarairwa muzvinhu vasingachazviite. Asi pazonaya mvura yegore rino yauya sechenjedzo kuti kana mangwana muchiudzwa nevakuru veguta muchiudzwa nevanoziva nezvemafambiro emvura nezvemafambiro ekuvaka ngene muchiteerera kuitira ramangwana.
Vanga vari mutauriri weguta reHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vanhu vanosvika zana nevanomwe vekuchida moyo kuhurungwe mudunhu remashonaland west vari kufungidzirwa kuti vane chirwere chetyphoid. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mukuru webazi rezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Wenslas Nyamayaro vabvuma kuti chirwere chetyphoid chave mudunhu rechida moyo. Vanyamayara vanoti vanhu vakawanda vari kufungidzirwa kuti vane chirwere chetyphoid vanogara mumisha miviri yemanyembere nemunhuwa iyo iri kunwa mvura yemurwizi zvichitevera kusashanda kwezvibhorani munzvimbo idzi.
Mavillages maviri aya ari kutora mvura yavo murwizi vachitora mufuku zviri kunzi zvibhorani hazvisi kushanda zvakanaka saka mvura yavari kutora ndeyemurwizi saka timu dzedu dzinoongorora zvichibatsirise vanhu ivavo.
Vanyamayara vanoti pari zvinoongororo yavaita kune vamwe vevanhu ava zvinoratidza kuti vaviri vakaonekwa kuti vane chirwere chetyphoid. Nekuda kweuwandu hwevanhu vari kufungidzirwa kuti vakabatwa chirwere ichi, vanyamayara vanoti vaendesa nhengo dzavo dzedunhu diki kana kuti district rehurungwe nedunhu guru kana kuti province rechinhoi kuti vanodzivirira kupararira kwechirwere chetyphoid.
Team yekudistrict yakaendako, team yevaprovince yaendako, so we are still waiting. Teams vapapi vasvika papi chichitora nzvimbo kunyaya yedambudziko retyphoid. Kutarwa kunzi ireku outbreak irikuchida moyo.
Zvinonzi kune vanhu vashoma vari kufungidzirwa kuti vane chirwere chetyphoid mumisha inoti Svenhiwa, Kaodza, Kashikavazungu neTedza kuHurungwe. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana mashanu vari kufungidzirwa kuti vangangove nechirwere chetyphoid munyika. Asi vanoti chirwere ichi chakauraya vanhu vanosvika vapfumbamwe gore rino munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vagari vemubulawayo nevanomirira masangano akazvimirira oga nhasi vayambira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai kuti vakoshese kusarudzwa kwevanhukadzi vachamirira bato iri musarudzo dza2018. Vachitaura pamusangano wavaita navatsvangirai nhasi, vanhu vakawanda vati bato iri harifanirwe kubvumidza vanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo kuti vange vachikwikwidza musarudzo vachida kumirira nzvimbo dziri mubulawayo. Mumwe wevanhu vane pfungwa idzi uye vataura pamusangano uyu ndivambuso Fuzwayo vesangano rebechu likaZulu. Mumwe mugari amai Jacqueline Dlovu vanonzi vapomerawo vatsvangirai mhosva yekusaremekedza kodzero dzemadzimai vachiti izvi zvakabuda pachena mushure mekunge vatsvangirai vasarudza vaElias Mudzuri navaNelson Chamisa kuti vaite vatevedzeri vavo kunyange muzvare Tokozani Kupe vachiripo. Musangano uyu wanga uri mumwe wemisangano iri kuitwa neMDCT yekutsvaga pfungwa dzevanhu panyaya yekuti bato iri ropinda here kana kuti kwete mubatanidzwa uchakwikwidzana nezanupf muna 2018. Vachibva kubulawayo nhasi, vatsvangirai vananga kuPlumtree kunonzwa upfungwa dzevagari vemudhorobha iri.
Mutauriri webato reMDCT uye vari nhengo ye National Electoral Reform Agenda kana kuti nera vaObed Gutu vanoti vakagadzirira zvakasimba kuzvidzivirira kubva kusangano riri kuzviti Citizens Against Violence and Anarchy kana kuti CAVA. Sangano iri mazuva mashoma apfuura rakapiwa mvumo nedare repamusoro yekuti riendese nera kumatare kuti nhengo dzaro dziripwe zvinhu zvadziri kuti zvakapunzwa nenhengo dzenera padzairatidzira muHarare gore rapera. Asi venera vanotiwo vane umbo hwakasimba hunoratidza kuti nhengo dzezanupf nevasori ndivo vaiputsa zvinhu zvevanhu. Vagutu vanotiwo vari kuda kuendesawo kumatare bato rezanupf vachiripomera mhosva dzekuponda nhengo dzaro, nhengo dzeMDC dzinosvika mazana maviri muna 2008 panguva yesarudzo. Tabata vagutu kuti tinzwe zvizhinji tichitanga nenyaya yenera.
Zvakadzama unongoziva patediso kunyaya dzemutemo ndo kuhofisi kwedu. Takagadzirira zvikuru nokuti zviri kuitika pa tirongoona kuti vanhu vacho vari kuda kusungisa nera vakawana order iyaye in terms of the Class Action Act mazuva aperawo mudare guru rezimhosva muhigh court muno muHarare. Vanhu vatinoziva zvedu kuti ndeve zano nokuti ukatoona ndofunga anga ari pamberi pacho achiita action yacho anotova munhu anga ari mupurisa, very senior police officer. Tichiziva zvedu kuti zvinhu zviri kurongwa nezano, saka isu hatingambofatakatya kunyanyanyanya pazvinhu zvinenge zvichiitwa pamutemo zvinonge zvinzi ngatisanganei kumatare edzimhosva. Ndokudya kwedu, ndochikafu chedu, ndokwatinotambira ukoko. Saka tinoti it's game on muchirungu. Ngavaite havo tosangana navo nokuti tine umbo hwakakwana hwokutaridza kuti nyanya mondi dzaipaza zvitoro zvavanhu dzichiba nokupisa dzimotikari kunyanya motikari yaye ZBC nezvimwe zvakadaro. Vatori maagenzi, mastate agenzi vasori uyezve vamwe varicho vachitova vanhu vezano vatinoziva. Saka tine umbo hwakakwana chaizvo 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 hwokuzvidzivirira.
Tiri kunzwawo mune mamapepanhau munenge muri kutiwo imi muchaendesawo ivanhu vezanu pf ava kumatare nemhosva dzamuri kuvapomera dzekuponda vatsigiri veMDC muna 2008 ichokwadi here uye zviri kufamba sei?
Pane zviri kutoitwa zvakawanda zvekuona kuti tigadzirewo kuti tiende kumatare edzimhosva tiwane order maringe neClass Action Act kuti tikwanise kuti timhangarire mhondi dziya dzakaponda vanhu dzichiuraya kubva muna 2008 dzichibata madzimai chibharo, dzichipisa dzimba dzavanhu, dzichipisa motikari dzavanhu nezvimwe zvakadaro. Nokuti vanhu ava chakanaka ndechekuti takatora, tine documentation yakakwana.
Mutauriri webato reMDCT vaObed Gutu vari parunare muHarare.
Akateerera kustudio 7 munotibata pa 909 am 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kilohertz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata pa channel zim muchishandisa decoder reWisdom kubva pa 9 pm kusvika 11 pm. Kana muri pa Wisdom tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva muribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaindernet pa www.channelzim.net.
Kuratidzira kwanga kwakarongwa nesangano retajamuka kunonzi kwatadza kubudirira nhasi nepamusana pemvura yanaya zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana siyana. Vanhu vashomanana vanonzi vashinga kubuda mudzimba dzavo vachida kuenda kunoratidzira. Asi vanga vakarongwa kuratidzira uku vati chirongwa ichi chimiswe sezvo vanhu vakawanda vakundikana kubuda nekuda kwemvura. Asi zvinonzi mapurisa anga akazarawo panzvimbo yanga ichifanirwa kutangira kuratidzira uku.
Makateerera kune mhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 13860, ni 15460 kHz pa shortwave.
Munokwanisa kunzwa Studio 7 pa channel Zim muchishandisa decoder WizTech kubva na 7 PM kusvika na 9 PM.
Chirongwa ichi chinodzokorwa zvakare na 11 PM kusvika na 1 AM. Kana muri pa WizTech, tsvagai channel yakanzi CHZM.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Zvuru zvevanhu vanopikisana nekubvisa pamuviri zvaungana nhasi muWashington DC mukuratidzira kunonzi March for Life, uko kunoitwa gore roga roga kwawedzerwa simba neshanduko dziri kutarisirwa kuunzwa neutungamiri hwava Donald Trump neCongress iyo iri pasi pebato reRepublican.
Meya weguta reLibyo riri muSomalia pedyo nemuganhu neKenya aurayiwa mukurwiswa kwaitwa nechikwata cheAlshabab mambakwedza, chiitiko chatsinhirwa nevari muchiuto nevagari.
Nepfenyura yeStudio 7 yasvitsa makore gumi nemana nhasi ichitepfenyura zviri kuitika muZimbabwe. Vanhu vazhinji munyika vanoti vari kufarira zvikuru nepfenyuro iyi, vamwe vachiti Studio 7 inofanira kuwedzera nguva dzekutepfenyura. Asi vamwe vanoti Studio 7 inofanira kutepfenyura iri munyika sezviri kuitwa nedzimwe nepfenyuro, vachiti pari zvino zvairi kuita zviri kunze kwemutemo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Ndakutanga kukorokotedza nepfenyuro yeStudio 7 kuti makorokoto masvika makore magumi namana 14 years muchitepfenyura muno muZimbabwe nedzimwe nyika dzemuno muAfrica. Tinotenda zvikuru nebasa guru ramunoita, nokuti nepfenyuro yeStudio 7 ndo nepfenyuro yavanhu. Kose kwaunoenda muno muZimbabwe, ungafamba ungaenda kumareserva api, mapurazi api, nomuno madhorobheni, unongo wauti nyaya iripo hurukuro ndeyeStudio 7.
Avo mutauriri weMDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai vaObed Gutu vachikorokotedza Studio 7 nekusvitsa kwayaita nhasi makore gumi nemana iri pamhepo. VaGutu nevamwe vakawanda munyika vanosanganisira vanhuwo zvavo nemasango nakazvimirira vanoti Studio 7 inepfenyuro inopa vanhu vese mukana wekutaura zvisinei nekuti vakarerekera divi ripi. Mumwe mugari wemuHarare amai Winnie Mambo vanoti Studio 7 inepfenyuro inovapa nhau dzakasiyana nedzimwe nhau dzavanonzwa pane dzimwe nepfenyuro dzemuZimbabwe. Vanotiwo vanonzwa paStudio 7 nhau dzezvinhu zvinoitika munyika dzichipakurwa pachena.
Saka ini zvakandinakira kuwana a different perspective kuzvinhu zvinenge zvichiitika munyika yandinogara. Saka ndinoti makorokoto nokusvitsa 14 years rambai makashinga nokuti panews dziri balanced.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa navaWalsh Mencube vakurawo nechiwai vanoti Studio 7 inepfenyuro inowanzopa mukana kumapato ese ezvimatongerwo enyika, uye inosvikawo kunzvimbo zhinji munyika dzisingasvikwe nedzimwe nepfenyuro dziri munyika.
Iri kusvika kune vanhu vedu vari kumahombe kombe enyika, kwakaita sokunana Malipati, kwakaita sokunana Gonare Zhou. Vanhu vedu vanofona vanotiudza kuti ndiyo redhiyo yavari kuteerera. Shoko riri kusvika rakasimba richiteererwa ikoko. Tikatumira meseji tikataura vanotinzwa. Vanhu vedu tiri kuvanzwa vachikurudzira zvikuru kuti dine taramba tiri paStudio 7.
VaGutu vanoti mukurumbira une Studio 7 kumaruwa unoratidza kuti inofarirwa neveruzhinji zvakanyanya.
Ini ndotoshandisika kuti nguva zhinji dzandinoenda kana kumusha kwaGutu kuno dzimwewo nzvimbo dzatinofamba, unotodzwa vanhu vachibvunza kuti vaGutu takakudzwai paStudio 7 uri mukati mechakasara pasi kwenyika kumwe kwokuti kana masaisai eZimbabwe Broadcasting Corporation hasviki maradio station neTV, asi kunzwa kuti vanoteerera Studio 7.
Asi kunyange hazvo paine mufaro nemabasa eStudio 7, vakawanda vanotiwo dai nepfenyuro iyi yavandudzawo mashandiro ayo. Amai Mambo vanoti nepfenyuro yeStudio 7 iri kuwanza nyaya dzemuHarare, uye dai yatepfenyurawo nhau dzekumaruwa.
Nilofunga nimefana kuenda kumamwe maruva. Ntanyanya kuona nyaya dzishinzi dzinobva muHarare. Zvinenge zvaitika muHarare. Asi zvinenge zvichiitika lese kuna Namutoko, kuna Nanyamapanda. Handizvone zvichibuda paStudio 7. Saka Studio 7 ngaiite mamwe mareporti kunzvimbo dziri outside Harare.
Ukuwo vachiwai vanoti shuviro yavo ndeyekuti dai Studio 7 yatepfenyurawo nemimwe mitauro inotaurwa munyika.
Ko zvatiri kuti isu Zimbabwe ine malanguage kana kuti mitauro inosvika 16 kana kudarika. Vanhu vakaita seShangani hatisi kuinzwa isu. Hatisi kuvanzwa vachitaura vanhu vakaita sevavo. Ivo vacho vatiri kutaura kuti kuna Namaripati, kuna Nachikombedzi. Toda kunzwa vachitaura chichangani chavo ichocho icho.
Vagutu vanoti kunyange hazvo pane nepfenyuro dzakawanda dzakapiwa maresinesi makore mashomanana apfuura. Nepfenyuro idzi dzinenge dzinotaura neizwi rimwe chete. Chikumbiro chavagutu nebato ravo ndechekuti dai Studio 7 yawedzera nguva yekutepfenyura uyewo kuti dai yatepfenyura nemimwe mitauro yakaita sevenda, tonga nemimwe.
Isu zvatinonyimwa coverage neZBC television. Zvatinonyimwa coverage nema radio station ZBC neawo anonzi ma so-called private radio station anonzi Zimbabwe totopona nemi. Saka hatingati munokanganisa, asi chikumbiro chokuti tiwedzerewo nguva. Dei zvaita kuti mutipe kana maawa mana chaiwo kana mashanu muchitepfenyura hataitepi.
Mumwe wevechidiki muHarare vaDenford Ngadziore vanoti dai Studio 7 yatotanga television chaiyo.
Zvaikwanisika Studio 7 yaita futi another free channel iri yeTV either pazvimawisiteki zvedisi oro pachiDS chiri $11 chipe chaje. Ndorasonge nechakanaka chose chokuti dai vakuru vacho vazvinzwa vakaita chifree channel chari cheTV ndorasonge coverage yedu neactivities emaelection voter mobilization inda zvakanaka. Because Studio 7 benefit yayo iri kumaZimbabweans because haina party yakamirira, inobatsira munhu wese weZimbabwe. Saka zvakanaka chose ewa consider nyaya yeTV.
Asi nhengo yeZANU PF zvakare vachimirira makonde muparamende vakaindinesi paradza vanoti ivo nebato ravo havafariri Studio 7 nekuti inotepfenyura zvisiri pamutemo uye ichitepfenyura kubva kunyika inovengana neZimbabwe. Vati Studio 7 kana ichida kuwirirana nehurumende yeZANU PF inofanira kunyoresa kuZimbabwe Media Commission yoshanda zviri pamutemo. Kunyange hazvo vaparadza vati bato ravo harifariri Studio 7 vazhinji kusanganisira makurukota ehurumende. Vatsigiri pamwe nenhengo dzeparamende kusanganisira dzeZANU PF dzinoteerera nepfenyuro iyi kana kutaura paStudio 7. Asi vaparadza vanoti havanganyarari kana vabvunzwa mubvunzo.
Hatifariri nepfenyuro iyi, asi kuti tinopindura zvatinenge tabvunzwa. Nekuti tikairegera ichiteera zvairi kuita inokanganisa vanhu vedu. Ndosaka tichipindura. Ndosaka vanhu veZANU PF vachipindura. Ndosaka ini pano weZANU PF ndichipindura ndichitaura newe kudai. Nekuti ndikasataura newe hazviiti zvakanaka.
Asi veStudio 7 vanoti vari kutepfenyura zviri pamutemo sezvinodiwa nemitemo yekutepfenyura pasi rose kunyange hazvo vamwe muhurumende yeZimbabwe vasingazvifarire. Studio 7 yakaparurwa nechirongwa chechirungu musi wa27/2003 apo zvinhu zvange zvakaoma munyika munyaya dzekutora nhau, kutepfenyura pamwe nekufambiswa kwemashoko munyika. Zvirongwa zvendevele neshona zvakazotanga kutepfenyurwa musi wa7/2003. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Muimbi wekuSouth Africa ane mukurumbira zvikuru uye akamboimbawo nevamwe vaimbi vemuZimbabwe Lundi Taimara aizivikanwa zvikuru nekuti Lundi Ashaya. Lundi ange ave nemakore makumi matatu nemasere ekuberekwa. Anga ari muchipatara kubva muna zvita mushure mekudzoka kwaakaita kunyika yeChina. Nemusi wemuvhuro anonzi akaendeswa kune vanenge vachirwara zvakanyanyisa kana kuti muintensive care unit. Mhuri yake inoti ainge aine chirwere cheitsvo uye TB. Dzimwe dzimbo dzakaimbwa naLundi dzinosanganisira mpefemulo wami, Mvulele Angene, Mama na Kuluma Navo. Mumwe muimbi wemuZimbabwe akaimba naLundi padamba refurake rinonzi Tichamuona. Ndifungisai zvakava pano mashavave uyo anoti arwadziwa zvikuru nerufu urwu.
Tinotambudziko zvinorwadza especially because the munhu watakamboshanda naye to me equally munhu wandakashanda naye handimuziri kure asi takatomboita masongs sese vana tichamuona my album ratichamuona rina about 4 songs that I featured him. Aiuya paya kuma nguva yakwana socialize a person mamwe ma South African musicians ana mbusi ana Rebecca Malope so we feel like tarasiwa
Asi pamai imbo imba naye apa mungati angari munhu akaita sei tinozoti angari munhu ane mukurumbira asi aishandika naye zvakanaka here
aishandika naye zvakanaka ndosaka takarekodha naye takakwanisa kurekodha naye ndosaka aikwanisa kuuya kumanguva yakwana tichifamba kuenda kuHarare kuBulawayo tichitenderera muZimbabwe so personally pakushanda naye kubasa angari munhu anoshandika naye zvakanaka
Yimbi fungisaye zvakava pano mashavave ari parunare muHarare achitaura nezverufu rwaLundi. Iko zvino tokuchi endesai kuna Marvelous Mhlanganya uye achitaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muGambia.
Mushure memakore makumi maviri nemaviri vachitongwa nevaive mutungamiri wenyika vayaya Jame vanhu vemuGambia vave nemutungamiri mutsva vaAdama Barrow. VaBarrow vakatoreswa mhiko vari muupoteri kuSenegal musi wa18 ndira kumuzinda wenyika yavo. Mushure mekumbotenda kuti vakundwa vaJame vakange voramba kusiya basa vachiti sarudzo dzainge dzabirirwa. Asi mushure mekunge nyika dzekumawirira kweAfrica dziri musangano reEconomic Community of Western African States kana kuti ECOWAS vatumira mauto vaJame vakazobvuma kumboenda muupoteri. Izvi zvakapa vaBarrow mukana wekuti vadzokere kuGambia zvakaitika nemusi wechina nezuro. VaJame vaive muto vakapidigura hurumende muna 1984 vakasunga vanopikisa uye vatori venhau. VaBarrow vanoti vachasunungura vanhu vose ava. Vanoti vachashandawo kuedza kugadzirisa nyaya yezveupfumi munyika mavo. Hurumende yeAmerica iri kutenda ECOWAS nebasa rayakaita uye inoti inotambira nemufaro mashoko avaBarrow ekuti vachaedza kuunza runyararo muGambia uye kubatanidza vanhu. America inoti iri kutarisira kushanda zvakanaka navaBarrow. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muGambia. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa dambudziko rekuwanda kwemvura munyika.
Kana muchitopinda muchirongwa ichi titumirei namba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Muimbi ane mukurumbira muSouth Africa Lundi anoshaya.
Mvura yonaya zvakanyanyisa munyika zvekuparadza zvivakwa pamwe neupenyu hwevanhu.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoudzwa Mbulawayo kuti bato ravo rinofanira kunzwa zvinodiwa nevanhu kana richida kukunda musarudzo dza 2018.
Studio 7 inosvitsa makore gumi nemana ichitepfenyura. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonika ine mufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksia emina Chris Gande munhau dzechindebele.